Saka kana harare hospital ya kuti aiwa wanhu wanobhukwa vachizoitwa maoperations hatichakwanisi. Takungotora wanhu wanenge wari pamaemergency shedi. Tinoona kuti takaregerera chipatara chichiparara. Nekuti ndinoziva kuti kubvira kunana December wanhu waishanda imomo waitoona kuti zvinhu zvatooma muno muchipatara. Mishonga yanga ikungoshaikwa shaikwa. Asi vanhu vachishaiwa kuti zvinogadziriswa sei. Ukaenda kuHarare hospital uri murwere handiti mazuva ano vanhu vakubhadhariswa mari. Mari idzodzo dziri kungoshanda sei. Uyezve zvipatara zvakaita senge Harare hospital zvinofanirwa kuwana mari yazvo kubva kuhurumende. Fiscus inofanirwa kusapota chipatara chikuru chakaita seichocho. For the sake of vanhu, obligation yedu yekodzero dzeutano iri muconstitution inotoita kuti Harare hospital iyo haitombofanirwi kusvika pachinhano cheyasvika iye zvinezvi.
Saka pakadai apa Dr. Bonde, ndiani anganongedzwa kuti ndiye akarara nezamukanwa?
Tinoshandisa bumbiro redu remutemo kuti tinongedze kuti ashaisha pakadai ndiani. Nekuti vanonzi majuty bearers pakodzero yeutano ihurumende. Saka tinotarisa kugurukota rehutano ndokwatinotanga kutarisa. Nekuti bumbiro redu remutemo rinoisa gurukota rehutano is the primary duty bearer panyaya dzekodzero dzeutano.
Kune kumwe here kungatarisirwa varwere kuti vangaenda kunobatsirwa sezvo zvinhu zvaita manyamamire nerongo pagoma apa?
Isusu sevanhu Harare hospital yanga iriyo yatanga tichitarisira is the largest central hospital. Hatichazivi kuti vanhu vachaita sei kuti tichidirecta vanhu kuti chiendai kumaprivate hospital. Ivo vasina mari muhomwe zvinobatsirei? Hazvibatsiri nekuti vanhu havana mari asi vane kodzero.
Tiri kunzwawo kuti ivo vepachipatara cheHarare Central Hospital vari kuti havasi kuwana mari yakakwana kubva kunational budget zvokuti vanga vakungorarama nemari yamuri kutaura iri kubhadharwa nevarwerei. Dambudziko iringagadziriswa sei Dr. Bonde?
Pachirungu tinoti political will. Izvo zvinoreva kuti handiti nyaya dzeutano tagara tinodziona kuti dzinoshaiwa mukana in terms of political will. Tichamirira here kuti madzishamari edu aya ekunze kwenyika kuti vaite sei vasapote zvipatara zvedu? Zvingaita izvo zvipatara zviri zvedu. Iyoyo mari shoma iyoyo iri kukolektwa iyoyo ndakaona midterm policy review yakataurwa ndikaona kuti izvo 97% of mari iri kukolektwa iri kuenda kumasalaries handiti, which means kuti 3% iyoyo ndoyetakurwira neamwe maministries. Yet kana chipatara chazovhara manje munozoona kuti hutano ndohwanga uchifanirwa kunge uri pachi pamusoro semapriorities edu senyika.
Saka zvavati vachamboramba vachibatsira zvakaita sekumatenete kwakakoshawo zvakadii kuti kunge kuchiramba kuchishanda tichitarisawo zvimwe zvavamisa izvi?
Kwakakosha zvisingaiti nekuti zvavari kutaura ndezvekuti department rezvemaoperation rakumirira maemergency chete. Nekuti kana mwana akunzi haachafemi ari mukati mamai wake, yakutodiwa chimbi chimbi ikakuburisa mwana mupenyu handiti namai mupenyu. Handiti ndizvo chipatara kana changowo chemaemergency chete chisingaiti maelective kushanda at half mast kana tiri kutaura pachirungu.